Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 29 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti SADC, African Union neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu vemuZimbabwe, vamwe vachitwa kafira mberi, vamwe vachishungurudzwa. Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva kuWorld Bank yekuti sangano iri harisi kuzopinda munhaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chechikwereti. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo voronga kuratidzira mangwana vachinyunyuta kuhurumende iyo vari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti masangano anoti reSADC, African Union neUnited Nations anofanira kupindira munyaya yekupambwa kuitwa kafira mberi uye kushungurudzwa kwevanhu munyika zvinhu zvisati zvasvika pakaipisisa. Vatsvangirai vaudza Studio 7 kuti ivo vakabatana nemutungamiri weZimbabwe People First Amai Mujuru vakatosuma vatungamiri venyika dzemuSADC kuti munyika maberekera ingwe. Tabata vatsvangirai tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya yemhirizhonga yatanga zvakare munyika. Saka ringagadziriswa sei dambudziko iri nekuti zvinenge zviri kutoenderera mberi?
Hurumende ngairege kuita nezvakadaro. Hurumende ngaitere zvinotaura vanhu. Hurumende ngaitere vanhu vari kukomboena pamusoro kei.
Pane urongwa here wekusuma SADC neUnited Nations kuti muZimbabwe munenge maberekera ingwe zvakare?
Takatotuma delegation yakaenda kuSADC Summit kuSwaziland yanga iri kusuna namanju. Vana majaro redu vakapuwa maredi sete yese ndokuna vatava mugabe vanirawo chikombera nyaya yekuti vanhu havangarovezi nyaya yekuti vanodaro. Saka warero uri ripoti tichaita zvichiramba tichingoita engage vamwe vatungamiri vemuno muregion.
vatsvangirai tiri kuona kuti nenyaya yekuti vamwe vari kuti vari kushungurudzwa nemapurisa dzimwe nguva nemauto vamwe vari kunyima chikafu vamwe vakuti muzimbabwe muchingatodiwa chete kuti zvinhu zvigadziriswe inyaya yekutorwisana nezanupf yacho munoti kudii nemashoko akadai
kuti vanhu havazivi kuti kana mukatanga mhirizhongo hapana anobhenefita nemhirizhongo vamwe vanoti ngatorei kuti vaiti haiwa izvo isusu hatiko iko isusu tiri kuti uchinombotaura kuti vanhu vatataurei zvachigo zvamboita sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo vari kuronga kuratidzira mangwana muguta remasvingo vachinyunyuta kuhurumende yava Robert Mugabe yavari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika izvo vanoti zvaita kuti upenyu hwavo huome kupfuura hwevamwe vanorarama vasina kuremara. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano ravo redisabled Amalgamated Community Trust kana kuti DACT nhasi, vanorarama neurema ava vati mamiriro eupfumi hwenyika ari kuita kuti vanongesweswe nemuromo kupfuura vamwe vanhu munyika. Mutungamiriri weDACT vaHenry Chivhanga vati nekudaro izvi zvaita kuti varonge ratidziro mudhorobha remasvingo mangwana senzira yekusvitsa zvinyuto zvavo kuhurumende.
Isu mangwana zviro kwazvo tichafamba kubva paCroco Motors muno umasvingo kusvika paCivic Center. Tine nyaya dzatoda kuti dzive dzinobuda pachena. Mukatarisa nyika yedu, ikonomi yedu mamiriro ayakaita, zviri kurwadza. Kuda kune tsumo yevakuru yainoti ko pazvinodai pamuti munyoro, ko pamuti wakaoma zvinozodii. Kurwadziwa kunoitwa nevanhu nekuda kweikonomi, kushayikwa kwemari kwemabasa. Kuti ukaenda kuzvipatara unoshayiwa mishonga. Izvozvo zviri kubata vanhu vanorarama neurema zvakanyanya. Tiri kuda kutivo vanhu vave vanozvinzwa. Kuda vanhu vakanganwa kuti munyika mune vanhu vanorarama neurema.
Vakaremara ava vanoti upenyu huri kuvarwadza zvakasimba panguva iyo hurumende isiri kuvacheuka kuti ivabatsire sezvo ruzhinji rwavo rusingakwanisi kuita mabasa ekuzviraramisa. Mutevedzeri wemutungamiriri weDACT vaSimeon Mapengo vati mapurisa akatovapa mvumo yekuratidzira uye vanotarisira kuti vanorarama neurema vakawanda vachabatana navo mukuratidzira kwavo.
Machi yedu takaikumbira svondo rakapera paseri iro tikazoibvumirwa nechipiri chesvondo rino iri. Tanga tichiexpecta kuti tinowana vanhu vakawanda tichikumbirawo nyange kunana Henry Mare kuti vauye.
Imwe nhengo yeDACT yataura pamusangano apa vakabva mugwadi vapomera hurumende mhosva yekusarudza vanhu vakaremara vachisiyiwa muzvirongwa zvekupundutsa upenyu hwevanhu zveupfumi hwenyika uye vati hurumende haikoshesi kodzero dzavo apo vanosiyiwa vachitakatika nenhamo munyika.
Mukatarisa empowerment yavo yose pane zvavari kuita kubva kuyouth hakuna kana disability empowerment yokuti tingati vakabvunzwa vanotaura kuti pane vakaremara nhingo vangamisa pavakabatsira kuti asumuke. Chavanogona kuita kutora munhu wakaremara ane zvake zvaagona kuzvisumudzira vochimuisa mberi vomupa zvokungomunyepedzera kuti vachigoti ndio vakamusumudza. Asi yeti our government is the main culprit pakudzvanyirira nekumbunyikidza upenyu hwemunhu wakaremara.
Vanhu ava vanoti vari kuona chituku mumaruzevha umo mavari kushayiswa chikafu sezvo gore rino vanhu vari kutamba chamutava nhava nenzara zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Vakaremara vati iwo havasi kucheukwa nemusangano wezanupf apa unogovera vanhu chikafu cherubatsiro runopiwa vari kutambura. Vachivhanga vakaenderera mberi vachiti hurumende hainei nekodzero pamwe nezvichemo zvevakaremara avo vanosvika mamiriyoni maviri munyika.
Mukatarisa iko zvino tine maovets 34,000 patakanzwa asi vakatopuwa ministry vanavo vanobhadharirwa zvikoro asi vana vevanhu vanorama neurema havasi kubhadharirwa zvikoro. Chimwe chinhu chinototisiririsa nechokuti nyangwe mai mahofa pavakapiwa hofisi yavo vakakonewa kukwira kumusoro kwayaiva nemhaka yekuti utano hwavo nekuda kweeji yavo haichavatenderiwo kukwira masteps. Asi hurumende kusaona kuti ngatise lift rokuti vagona kundoshandira ikoko vakagona kuti vachichinjwa ofisi
Vakarimara ava vati vachasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota redunhu remasvingo amaishwai mahofa pamahovisi avo paburombo. Vakarimara vabatana nemasangano akazvimirira oga mapato ezvematongero enyika anopikisa pamwe nevamwe vanhu vari kuratidzira mumigwagwa yenyika vachitsumwira utongi hwavo Mugabe neZANU-PF vachivakurudzira kuti vachibva pachigaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Direct from Washington, the voice of America.
Murwiri wekodzoro dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva kubhanga repasi rose reWorld Bank yekuti harisi kuzopinda munaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chekuti ikweretiswe mari. Izvi zvinotevera gwaro renyunyuto kana kuti petition yakasvitswa kumahofisi makuru eWorld Bank muWashington DC naDr. Dzamara panguva iyo vainge vari muAmerica pakuratidzira kwakaitwa kumuzinda weUnited Nations uri muNew York nezvizvarwa zveZimbabwe vhiki rapfuura. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaratidzira zvichiti hasi kufara nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7 naDr. Dzamara.
Hongu ndakawana mukana wekupinda kuWorld Bank vapawo gwaro ratingati petition pachirungu maringe nekutaurirana kwanga kuri kuitika pakati peivava vanopa mari kudzinyika yeWorld Bank neveIMF. Ini ndakaendawo ndakamirira zvizvaro zvemuZimbabwe zvichitsumwa kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara nekatongerwo kari kuitwa nyika, uyezve hatisi kufara nenhaurirano dziri kuitika pakati pehurumende yavaMugabe inova hurumende inombunyikidza vanhu, inova hurumende inoita kuti vanhu vange vachitambura neivo veIMF neveWorld Bank zvichiita kuti vazonge vachipa mari kuhurumende yavaMugabe. Saka isu takavataura kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara kuti vange vachiita mari kuna vaMugabe nehurumende yavo, nekuti ava vagara vari vanhu vahori, vagara vari vanhu vari kuba sizvinhu upfumi hwenyika kutotarisa mari inotorwa nedzimwe nyika. Tiri papoindi iyoyo zvakanakawo zvakare kuti ndinge ndichitsanangudza kuti munyika muno kaonero kedu ndekekuti ivo vanhu avari kutora zvikwereti vachange vasipo pachange pakubhadhara zvikwereti. Minduro yakapiwa inoratidza iyo kuti hakuna takadaro chichaitika, uyezve inotifadza nendaa yekuti kupiwa mari kwavo kuita kuti kumbunyikidzwa kwedu nekutsimbiridzwa kwekodzero dzedu kunge kuchienderera mberi.
Munoona izvi zvichibatsira sei nekuti vamwe vanoti ivo hurumende pari zvino yava pedyo nekugwadama, uyezve zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvinozochema mune ramangwana kana nyika ikawanikwa isina kana donwe remari imomo munyika? Zvinobatsira sei zvamaita izvi?
Asi kugwarama kwayakuda kuitika munyika yedu hakuzi kunokonzerwa nezvinhu zvatingati zviri nacho. Kugwadama kuri kuda kuitika munyika yedu kuri kukonzerwa nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7 vari parunare muHarare. Chirongwa cherimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekurudzira vanhu kuti vasaitire tsvina pose pose asi kuti vavake zvimbuzi pamusha yavo uye kuchera migodhi yekuti vawane mvura yekunwa yakachena chiri kubatsira kusimudzira utsanana pamwe nekugara zvakanaka kwevagari vemuminda mirefu iri Mububi District kuMatabeleland North. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chinhu chinoonekwa sechinonyadzisa zvikuru uye chisingawanzokuitwa paruzhinji kuti vanhu vataure nezvenyaya yepavanoitira tsvina. Asi nekuda kuti vanhu vanzwisise kuipa kwakaita kuitira tsvina pose pose vesangano reHelpage Zimbabwe vakatombosendeka nyadzidzi parutivi kuti vanyatsodzidzisa vanhu vakagariswa patsva muBobi District nezvenyaya iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHelp Age Zimbabwe vaAdonis Faifi vanoti sangano ravo rakatanga kushanda muBubi mugore ra2013 richiita zvirongwa zvekukurudzira utsanana pamwe nekubatsira kuti vagari vawane mvura yekunwa yakachena.
vagari vemububi vakaunganidzwa kwakudzidziswa nekukosha kwekuti vashandise zvimbuzi. Kana vadzidziswa kudaro zvinobatsira kuchinja mafungiro avo kuti umwe naumwe anzwe chinomutuma mukati make kuti agone kuzvivakira zvimbuzi zvake ichishandisa midziyo yake. Programu yanga isingauine mari, asi munhu kana adzidziswa nekushata kwekuita tsvina panze anobva anzwa chinomutuma kuti agone kuzvivakira matoilets avo. Vamwewo vati kurei vaya kana kuti varingati vanotambudzika ndo vataizobatsira nekuvapawo cement kuti vobatsirwa nevanhu vemunharaunda kuvacherera makomba nevovakirwa kuti vagone kuwanawo toilet. Chechipiri tinoiti hygiene promotion, patiri kutarisa kuvakawo zvimbuzi muzvikoro zvakati wandei munzvimbo yebubi.
Kusvika pari zvino, veHelpage Zimbabwe vanoti vakakwanisa kubatsira vanhu vakwegura nevanotambura kuvaka zvimbuzi zviuru zviviri pamisha yavo uyewo kudzidzisa vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nezvekukosha kwekuve nezvimbuzi pamisha. Vakakwanisawo kuvaka zvimbuzi zvinosvika 60 muzvikoro zvakasiyana-siyana mububi. Amai Lucy Nyati vemuward 23 ndemumwe wevanhu vakakwanisa kuvaka chimbuzi pamisha pavo mushure mekurudziro yeveHelpage. Amai Nyati vakaudza Studio 7 kuti kuve nezvimbuzi kwakakosha zvikuru sezvo kuchidzivirira kuti vanhu vasabatwa nezvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nenyaya yekusave neutsanana.
Vana vangu iye zvina havanetsi nokuenda kudondo, vanopinda kutoilet. Tinotipatsirira kuti tinoita zvokuti hatichawani zvirwere zvokuti vana vave netseka nemudumbu nenyaya yekushaya matoilet. Iye zvino hai pane utano hwakanaka.
Bobi District ine maward 23. Maward 14 ndiwo ane minda mirefu yakagariswa vanhu patsva uye nzvimbo iyi yaimbove mapurazi evachena. Vatapiwa zivoi vanove district administrator webubi vanoti rimwe rematambudziko makuru emunzvimbo iyi kushaya mvura, vachitiwo mvura yepasi inonetsawo kuwana sezvo munzvimbo umu musingana yemvura yakawanda. Vafaifi vanotsigirawo dambudziko rekushayikwa kwemvura muminda mirefu yemububi vachiti ndicho chimwe chechikonzero chakaita kuti sangano reHelpage Zimbabwe rione zvakakosha kushanda munzvimbo iyi. Pasi pechirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane mvura yakachena, sangano iri rakagadzirisa zvibhorani 150 uyewo rikacherisa zvibhorani 30. Munguva pfupi yapfuura sangano iri rakapedza kuisa pombi netangi remvura, izvo zvichaita kuti vanhu vemuward 23 vawane mvura. Chirongwa ichi chakaitwa nemari inosvika $16 zvemadhora. Ambuya Keti Shoko ndemumwe wevanhu vari mumisha 55 iri muward 23 vachakwanisa kuwana mvura kubva panzvimbo iyi. Ambuya Shoko, avo vakatanga kugara mubovi mugore ra2007, vanonyatsoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura munzvimbo iyi uye vanoti kuwana mvura pedyo kuchavabatsira zvikuru.
Kukara kwatakaita kuno kunhamo yatakasangana nayo ndemvura. Taifamba rwendo chairo rwekuti taimuka makuseni kusvika na12:00. Mvura yacho chichichera mumadhamu toona mombe madhongi ari mukati, asi zvange tisina basa nazvo ezvinongo tapiwa nzvimbo yekugara. Mumatengi aya akiwa nemurungu. Murungu aive achiita utsinye ichikanda ndo yemombe mukati, makozho mukati, asi taisvikochera zvakadaro chiti ezvinongo tawana nzvimbo. DDF yakazozama kuti ticherere mvura yacho kwanzi iri kure, ndopa yangorekera zvakadaro ndokumbogara kumbogara.
Vabheki Zulu Svanda ndivo sachigaro wekomiti inoona nezvekushanda zvakanaka kwepombi netangi zvakaiswa muward mavo. Vasvanda vakaudza Studio 7 kuti vagari vakaona zvakakosha kuti vakwanise kugadzira pombi kana zvimwe zvinenge zvafa, vasingatarisire kuramba vachibatsirwa nevesangano reHelpage Zimbabwe. Komiti yavasvanda iyi inoona kuti vanhu vaita mudeme mudeme vachibvisa dhora pamuri yega yega, uye mari iyi inochengetwa yozobatsira kana paine chinenge chichida kugadziriswa. Vanhu vakawanda munyika vakagariswa patsva vakatarisana nematambudziko ekuwana zvinhu zvakakosha semvura yekunwa yakachena, zvipatara pamwe nezvikoro. Vasipanda nevamwe vagari vemuward 23 vanoti chirongwa chekudzidziswa nezveutsanana pamwe nekubatsirwa kuwana mvura yakachena zviri kubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemubobe. Ndakamirira Studio 7 kubobe muMatabeleland North Province, ndini Taurai Shava.
Mm. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan akashandisa zvombo zvinenge zvine muchetura mumatunhu ari muDarfur. Izvi zvabudiswa nesangano reAmnesty International rakaita ongororo. Ongororo iyi ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose iri inodonongodza humbowo hunoratidza kuti kurwiswa pachishandiswa zvombo zvemuchetura izvi muzviitiko zvakaitika muzviitiko zvingangosvika makumi matatu. Zvinonziwo kwakaurayiwa vanhu vari pakati pemazana maviri nemazana ane makumi mashanu. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara mutsaona yechitima yaitika muHoboken mudunhu reNew Jersey muAmerica, makiromita 11 kunze kweNew York. Chitima ichi chinonzi charovera pachiteshi munguva dzemangwanani, izvo zvakonzera kupararira kwezvinhu kwakanyanya. Chiteshi ichi chavharwa uye hapana zvitima zviri kupinda kana kubuda. Vanobatsira munjodzi vanonzi vave panzvimbo yetsaona iyi, uye chakonzera tsaona iyi chinonzi hachisati chazivikanwa. Munyika maita kusawirirana nenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vanopikisa vanoti vari kupambwa, kutochwa uye kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori mapurisa pamwe nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti gudo kuipa kuipa haro asi haridyi usiku. Vari kushungurudzwa kunyanya ndevaya vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vano vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch, uye tabatawo vaKindness Paradza vano vanhengo yeZANU-PF vachimirira Makonde mudare reparamende. Tatanga nekubvunza vaParadza kuti ichokwadi here kuti vanhu vanenge vachiratidzira vanoshungurudzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vanongonyuka vachiti vari kuda kuratidzira vasina kupuwa mvumo yekuti varatidzire. Mukuratidzira imomu vofamba vachipaza zvitoro, vachiba zvinhu zvevanhu. Saka ivava ndivo vanosungwa nemapurisa voendeswa kumakoti kuti hamuna kunge mapuwa mvumo yekuda ende muri kuba.
VaMavhinga pindai tinzwe.
Zviri patatu zviri kuitika zvisiri pamutemo. Chekutanga ndechekuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuratidzira murunyararo. Chepiri ndechekuti kana pakaparwa mhosva, mapurisa haana kodzero yekuinda kunze kwemutemo kuti vasunge vanhu. Chetatu ndechekuti kune vatsigiri vemusangano weZANU-PF vari kupindira mukurova vanhu, mukupamba vanhu, vachiinda navo usiku, vachivaponda, vachiti vakafira mberi zvisiri pamutemo, vasingasungwe. Dzimwe nguva ndinoziva inini mukoma Blessing Zulu ndakataura neHarawa nechembere dzakarohwa musi wa26 August, vakabatwa mumigwagwa vachizvitengesera mafreezes kudusa nekumuzinda weZANU-PF kuRotten Row. Vakapambwa, vamwe vakatorwa mudzimotokari dzaienda kumba, vakaendwa navo pamuzinda weZANU-PF vakanorohwa, vakaitwa kafira mberi. Vapedza kurohwa kwasviba, vanhu vaya vepaZANU-PF vachibva vazofonera mapurisa kuti vaya mutore vanhu vatanga tinavo vavanga vachirakasha. Zvese izvi hazvisi pamutemo, asi hapana matanho anotorwa nemapurisa kuti vasunge vanhu ivavo, nekuti vanhu vatiri kutaura nezvavava inhengo dzeZANU-PF. Nemhaka yeiko yakuita nyika isina mutemo yenyonganyonga yekuti vanhu vanongopambwa masikati machena kana usiku? Tingatirangarirei kuti tine vamwe vanhu vakapambwa saItai Dzamara nazvino havasati vawanikwa. Tine vamwe vakapambwa saMuzvare Jesina Mukoko vakarohwa zvikatozivikanwa mumatare ezimhosva kuti zvanga zvine vanhu vanoshandira hurumende mukati, asi hapana zvakaitika.
vaparadza pinda itinzwe munotendera nazvo here zvekuti veZANU PF ndo varikunzi vari pamberi mukupamba vanhu nekuvaita kafira mberi?
Tambudziko riripo nderekuti tiri kungoita zvekufungidzira. Hapana chaicho chaicho kana munhu akauya achiti uyu munhu ndiye andipamba akandaZANU PF hedikotazi akarumbirwa. Hapana, taivadzidza kuti aiwa kana pane zvamunoda kuti zvichinjiwe zviri pachena. Tinoenda kumaelectioni, ndosa tinogara takataura ichi seZANU PF, tinoenda kumaelectioni. Kana mahwina motonga nyika, kana maruza motongwa. Bimbu hazvidi kana kunyanga izvi.
Vamavhinga.
Kwete, ini zvandiri kutaura hazvisi zvekunzwa kwete. Inini ndakapinda mukati meHarare ndikataura nemagweta, ndikataura nevanhu vanodarika gumi, vanhu vakwegura. Pane mukadzi ane makore 78. Mbuya ivavo vakarohwa vakadonha mazino matatu pamuzinda weZANU PF. Zvatinoziva zvakaudzwa matare edzimhosva. ZANU PF ndiyo yatova huku yatendeka yakudya mazai ayo. Ndiyo vanoti vakatisunungura, asi pasi peZANU PF udzvanyiriro hwatiri kuona hunoshamisa mashura chaiwo. Dei zvapera, asi dambudziko nderekuti vamugabe vari kupishedzera vanhu avo. Munonzwa vamugabe vachitaura kuti matare edzimhosva ari kutaurirei kuti vanhu vane kodzero dzekutaridzira. Vanonzwa kuti mapurisa ngaadashure vanhu, mashoko avamugabe ivavo. Saka vari kutsigira zvakaipa. Hazvingaperi zvakaipa, isu sava kutaura kuti tine kodzero dzekuenda kumasangano ari kunze kunokumbira kuti tioneiwo mutinunure pasi peuranda hwatiri weZANU PF.
Vaparadza munoona sei nyaya yekuenda kumasangano ekunze?
Kunyepa ndokwakaipa. Handei zvatinogara takataura. Kumaelectioni ndokunopedza zvese.
Vakaines Paradza inenge yeZANU PF inomirira makonde mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare kuLilongwe kuMalawi. Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vanoti vakashungurudzwa zvakanyanya apo vainge vari mujeri rechikurubhi, zvakasanganisirawo nyaya yekuti vaisakwanisa kuona vana vavo. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yakaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye namuzvare Masarira.
Akambouya nababa vangu nehanzvadzi yangu kuzondiona ndichiri kufunal prison. Akaratidza kubatikana mwana kana mufara anga asina. Yekuti ndofunga semwana aifungoti zvandaona mai vangu vatanditakura vachandibatawo. Asi akangotora chigunhu akaisa mukana akanditi, mama uri kuitei kuseri kwefendi? Asi musi uyo waakauya kuzondiona ndakasara ndakabatikana. Ndikati shuwa ndotambudzwa kudai vana vangu vachinzwa kudai, so pasina mhosva yandakapara yekuti ndinofanwa ndiri mukati menzvimbo yatamanika.
Mhosva yacho yamanga muchinzi muri kurambira muri muchitironga yanga iriyei?
Ndanga ndichinzi ndakaisa matombo murodzi, yainge ichinzi obstruction of vehicles and pedestrians.
Tinoonazve mainzi mima mune imwe mhosva yanga iri yekwamutare. Zvakazofamba sechii chachakaitika kwamutare?
Gore rakapera ndaiva workers committee chairperson yeNRZ. Saka takamboratidzira tichiri kubhadharwa. Pamazuva atakaratidzira ndichedzawo kuonesa vamwe vandaisevenza navo kuti aiwa nyika yaenda kumawere, yaendeswa kumawere nemutungamiriri wenyika. Tichitaura tichidaro munoza zvinoitikawo panenge pachiitwa union business. Mangwana acho ndakazouya ndichitorwa ndichinzi insulting the office of the president. Ndoo nyaya iyo patakatanga kupinda mukoti, nyaya iyo yakanzi yaraswa zvichinzi mhosva iyoyo yanga ikaripeliwa. Asi nyaya iyi kubva muna May last year yairamba ichingovhurwa ichipiwa macharge ari different vachida kuti vawane kuti vaendiise muchizarira. Saka zvakazoitika muna June pandakambosungwa paine nyaya yekuAfrica Unity Square, ndaifanirwa kuenda kukoti kupi? KwaMutare. Handina kukwanisa kuenda nonandakasungwa ndiri kupi? Ndiri kuChikurubhi. Ndo pakabuda warrant of arrest iroro ravanga vakundisungira vachiti hatikubudisi nekutaona kuenda kukoti muna June.
Mukupedza hurukuro yedu Sisilinda, zvamira zvakadai mucharamba here muchiita basa renyu rekurwira kodzero dzevanhu uyezve nekura?
Ndicharamba ndichirwira kodzero dzevanhu nekuti.
Avo vanga vari muzvare Linda Masarira vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri musakanganwa wedu chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8 PM. Tiri kutarisa kushungurudzwa kwemadzimai vanenge vari mutirongo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti veSADC, AU neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzechindere.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 29 ngompandula 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isifundise University of Zimbabwe siyabotshwa ngemva kokutshengisela ekulishini leli lapho uMongameli Mugabe obegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo.
Ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali i-IMF, imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi. Imali yakhona iyasebenza ukuletha amabhondi yokulapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund isilobele olwela ilungelo loluntu umnumzana Patson Tsamara isithi kayisoze iphathise eleZimbabwe ngemali. Isinqumo sokuthi eleZimbabwe livunyelwe na kumbe hatshi ukuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni ezilentengo ye-$35 million siza kwethulwa inhlanganiso ye-CITES ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe isifundi esisodwa ekolishini le-University of Zimbabwe namuhla kulandela ukutshengisela kwaso phambi kukamongameli Robert Mugabe, yena obegcoba izifundi ebezigqiba izifundo zazo. Ezinye zalezi zifundi zibikwa bezikhonona zisithi ziqeda nje izifundo sezisiya ebuyangeni ngoba kungela msebenzi elizweni. Umongameli Mugabe obekhangelelwe ukuya kwele Botswana ukuyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe kasayanga namuhla kulandela ukuthukwa akwenzwa ngumongameli Ian Khama. Asenelisanga ukuzwa ukuthi isifundi esibotshiweyo sisiwe ngaphi. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi inhlanganiso ye-International Monetary Fund i-IMF yenze kuhle kakhulu ngokuthembisa ukuthi kayisoze iphele eZimbabwe uncedo lwemali andubana libhadale isikwelede salo njalo lilungisise okunye okunengi. Ile nhlanganiso iveze lokhu encwadini eyilobele umnumzana Patson Tsamara, yena obeyilobele eyixwayisa ukuthi ingaze yaphathisa uhulumende weZANU-PF ngemali ngoba iqhubeka ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Omunye wabathi i-IMF yenze kuhle ngumnumzana Charles Nyoni omzabalazwe Occupy Africa Unity Square.
Into ethabisayo sibili ukuthi i-IMF layo isikwanise ukulalela abantwana beZimbabwe isikhalazo sabo, ngoba kithi kakuncedi ukuthi i-IMF iphe uhulumende kaRobert Mugabe imali eyokuthi atshontshe imali lokudlalisa imali bezivikela izimoto bengasebenzisi imali lokho kumele beyisebenzise khona. So into ethabisayo sibili eyokuthi i-IMF layo isiqakathekise ukukhuluma kwabantwana beZimbabwe, ngoba uCaptain esifaka le i-petition ubemelele izikhalazo lezithuthu zabantwana beZimbabwe ngoba yithi kade esimthumileyo njengabantwana beZimbabwe. So into ethabisayo sibili le ethengisayo ukuthi abangaphandle kweZimbabwe layo sebesilalela nxa sikhuluma-ke ngumndeni lenxa sikhala.
Kodwa abeZANU-PF baya kusola kakhulu lokhu bathi lifana labantu abathengisa ilizwe.
Ye, abeZANU-PF baveleka bafuni vele ukuthi amazwe aphandle ahlengise kwelela na lati esikala zinjimo wabona abe zano pia faya asha vaya suta mbuchonja imali so kate mbigo vele ukuthi imali le ngabuya ze ichonja so ye kumele vele bekale ngoba imali yabo akate mtina ukuchonja esi yegira ukubuya so ku right wati la wakake besafe jenga ate kusafa ilapa izimbabwe
ukona kungani lingafuni iZimbabwe ithole uncedo oluvela ku-IMF la kwezinye inhlanganiso ezifana labo World Bank
ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali yi-IMF imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi imali yakhona iyasebenza ukuletha amabhondi noklaka yeZimbabwe imali yakhona iyasebenza ukuthenga amanye ama-tier gasi kanye namabhathi ezipiko okusitshaya nxa sikhuluma lekukompleni imali yakhona iyasebenza ukubhadala aba izisebenzi zikahulumende lezinye ezingekhoyo imali itshontshwa nje imali iaphizwa lapha eZimbabwe so akuncedi ukuthi njengeZimbabwe sibe lesikweleti lo ncedo esiluphiwayo thina imali yakhona singayisebenzisi lokho kumele ikusebenzise khona khathesi ezindaweni lapho esihlala kizo akula manzi amagesi ayahlupha vela manzi ekansili kaklini anolile kodwa imali nxa bephiwa kabayisebenzisi khonokho bahamba besiyazithengela izimota behlala emahoteleni besidla izimali
Umnumzana Charles Nyoni ngomzabalazo we Occupy Africa Unity Square. Umhlangano wezokwemba amatshe aligugu ugqitshwe lamhlanje kobulawayo lapho inkokheli zomdabu abembayo ugatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo. Kanye lo Zulu abahlafune khona indaba ezimbalwa ezikhama abembayo kanye labantu abahlala endaweni ezilemigodi kubika unompumelelo moyo
ekhuluma lomsakazo we Studio 7 kumhlangano lo oyenzwe okwamalanga amathathu owe Zimbabwe Alternative Mining indaba eholiday in ojonye ukucwayisisa inhlupho ezibhekane labembayo kunye lo Zulu usiba lukhulu webhanga lesizwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchasise kabanzi ngokuzwa kwemali yamaphepha eyohlobo lwebond ngesilungu.
Ma bond notes ayabuya kuphela ngokuqoqo. Now, kufanele sizibuze indaba ireserve ilethe amabond. Into ekhona lapha yokuthi siyawabona ama-queues akhona emabhenki abantu befuna izimali. Isikhathi esiningi bayaswela abanye bazuza ama-dollars or ama-$100. Sakubona ukuthi kuthi khona sibe lenye indlela ukuthi abantu bangaqhubeka bethengiselana bethenga. So amabhonodi walethe ukuthi azosebenza khonokho and azosebenza eZimbabwe kuphela wasebenzi ngaphandle ngoba siyakwazi ukuthi khona ukusebenzisa idola kwinto elesilingo esikhulu sokuthi bakhona abanye abafuna uzoyilanda bevela kwamanye amazwe bezoyithatha.
Umlambo uchaze ukuba amabhanga kunye lebhanga le-RBZ liza kuba lo mlando wokutholisa uZulu imali yakwamanye amazwe. Lapho befuna ukuyavakatsha kumbe ukuthenga kwamanye amazwe ngakho omama abathenga bethengisa kumazwe angamakhelwane bengethuki wachaza ukuba bajonye ukukhuphukisa umnotho welizwe
okuzasebenza ukuthi nxa umuntu efuna umZimbabwe efuna ukuya eSouth Africa kulelungelo lokuthi ayithathe leyo bond note hambe ebhenki yakhe afike athi hayi mina ngeSouth Africa ngifuna amadola ngifuna amarandi bazamini nxa bengela imali yakhona balakho babuye kithi reserve but i-bond note lesi soyile imali yokuthi siyinjani siyihlangule ngedola nesisayithatha idola lesibanzi so konke sikulungise ukuba sekufake ngezindlela zakuthi khona i-system leyisebenze kakho
abakhonzayo kunye labembayo bakhonone kakhulu ngenyathelo lokuletha imali yamabond bethi kuzadala ubuyanga kunye lokukhukhumeza imikambo yangasese ebisinyamalala elizweni. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ubuyanga sebuzakhuphuka njalo labantu abaphila lokugoga bazaqhubeka bedubeka njalo ilizwe lilakho ukubuyela kusimo sika-2007 kanye lokuqhubeka ngamandla kwamabhizimusi angasese okulakho ukubulala umnotho welizwe.
Njengoba likwazi iZimbabwe yonke jikelele singathi more than 90% yelizwe ngamaKristu kodwa kugcwele abantu abampofu khonapho. Indaba le yokuletha ama-bond notes imali le eyabini yamaphepha bonti izaletha ukuyanga kakhulu ebantwini njalo siyakhola ukuba uhulumende ube nazo ezinye iindlela abangayenza ukuthi imali ibe khona ezandleni zabantu ube ngakwanisa ukuthi akhulume lohulumende weMelika kumbe lohulumende oweningizimu e-Afrika sisebenzisa urand kumbe iMelika isinike-ke imali ezincane zakhona ezingeke ezingalolu ukuthi umuntu azikhiphe ngaphandle kwelizwe.
Ilunga lesigaba semagwegwe kobulawayo edale lephalamende umnumzana Anele Ndebele uchaze ukuthi akumangalisi ukubuyela kuzolo yeZimbabwe umuntu abesela ngitsho ukudla emavinkilini ngoba inyathelo elithethwe nguhulumende likhombisa ukwehluleka ukubusa. Bekunani ukuthi akhulumisane lamanye amazwe aqhubeke esebenzisa imali yawo ukuze ilizwe livuke.
Engingakutsho ngama bond notes ukuthi imali yamaphepha nje kuyacishe kufane la lokhu esake sakubona ngo 2007-2008 kusetshenziswa lawana ama-bearers checks akhathaza abantu ngendlela ezinzima kakhulu. Kuyabisa ukudubeka, abantu bavele badubeka, abantu kabasebenzi ezabelweni. Lokhu kuzenza ukuthi sithwale nzima kakhulukazi. Mina engikubona kuyisolution ukuthi uhulumende lo lokhu kuyisibonelo ngesinye sezibonelo ezifana lokuthi usehlulekile.
Amazwe abalisa iSouth Africa leZambia lawo aphatheka kulo umhlangano wezokwemba. Ezokwemba yizo ezibambe umnotho weZimbabwe njalo igolide kubikwa liyilo eliletha imali eningi ezweni noma likhona elithengiswa ngasese. Abembayo baveze ukukhathazeka ngokuza kwemali yamabond bethi uhulumende kazanye akhulumisane labo andubana aqale ukudinda limali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Sokusungulwe umanyano wamabandla okholo esigabeni seNorton osebenzelana lamalunga azancintisa kukhetho lwama-by-election kulandela ukuqhamuka kodlakela phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kuleso sigaba ngenyanga ezayo mhlaka 22. Kubika uMavis Gama.
Inkokheli yalumanyano othiwa Norton Voice of Hope ithi ithethele linyathelo ngenjongo yokwenzela ukuqhutshwa kokhetho oluzayo ngokuthula kusukela kumalungiselelo alo ngosuku lokuvota kanye lalapho kusethulwa impumela kuze kwazakale ukuba ngubani onqobileyo. Ukhetho lokukhetha ozamela isigaba seNorton edala lephalamende luqhutshwa ngemva kokuxotshwa ebandleni leZANU-PF kobemela lesi sigaba umnumzana Christopher Mchangwa, umkhokheli wabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Abathathu abazancintisa laba bathi umnumzana Themba Mliswa, yena oncintisa ezimele, umnumzana David Chingonzo we-National Constitutional Assembly kanye lomnumzana Ronald Chindedza owe-ZANU-PF. Umgcini sihlalo enhlanganisweni ye-NVH uProfet Wilbert Chandamale owe-Gospel of Peace Assemblies utshele umhlangano lentathali zindaba e-Media Center ukuba bazasebenzelana labancintisana kulolu khetho ukukhankasela ukuthula lwehlelo lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho. Umfundisi Taurai Vandira we-Celebrations Church uthi abasafuni kuzwa ngezehlakalo zodlakela esigabeni seNorton. Leli nyathelo linconywe ngabenhlanganiso eziphatheka kwezokukhankasela ukuthula elizweni okubalisa eyeZimbabwe Peace Project, osebenza kuhlangothi olubona ngezokutholisa uzulu lwazi kunhlanganiso ye-ZPP unkosazana Nokholo Mhluzane. Uthi abenhlanganiso yakhe bayasekela wonke oqhuba imisebenzi yokukhankasela ukuthula lokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Nga abafundisi bekhuluma thina sikhangelela ukuthi bakhuthaza ukuthula, bakhuthaza ukuhlalisana, bakhuthaza ukuzwanana phakathi kwabantu. Asiboni langelanga elilodwa abafundisi abangasukuma khona bethi abantu kabahlahlelane ngamahloka. So kungasikho khona lokho, kungasikho ukuthi abafundisi bakhuthaza ububi phakathi kwabantu. Siyabakhuthaza ukuthi hayi kabahambi bayekhuluma ilizwi lokuthula njengalokho kade sikuzwa namuhla. Kabahambi bayekhuthaza abantu ukuthi bahlalisane.
Umamhluzana uthi abafundisi kumele bakhankasele ukuthula kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
I-politics yananzelela thina njengeZimbabwe Peace Project ukuthi ikhona endaweni zonke. Ekudleni kule politics, ngkhaya kule politics, kuma communities esiphila kuwo kule politics, emsebenzini i-politics asiyibalekeli, enkonzweni ikhona i-politics. So abantu laba abakhokhela inkonzo lezi ezihlukeneyo baphila kuma communities zona lawo, babuswa yibona laba babusi abafana laba busa ama-politicians. So balakho ukukhuluma entweni ezibahluphayo and balakho ukuhlutshwa into ezipolitically related. Yikho sithi balelungelo lokuthi bakhulume ngento ezibahluphayo.
Uthi abafundisi abasebenza ngendlela yokumanyanisa uZulu yibo kumele basekelwe ngazo zonke indlela, besenza azwisise uZulu kuba singekho isizathu sokuhlukuluzana kwezombusazwe kusetshenziswa udlakela.
Umongameli engabayalela ukuthi benze lokho, asizazi izizathu zakhe, mhlawumbe zipersonal asikwazi. Kodwa ngesikukhangeleyo thina nxa si-assessa ukuthi bamela amalungelo abantu na, as long as bawamela amalungelo abantu thina sizabasupporta. I-ZPP isebenza kakhulu labafundisi and ukusungulwa kwayo kusizwe ngabafundisi. So siyakwazi ukuthi abafundisi balofutho leZimbabwe, balofutho lepolitics zeZimbabwe. Kwabanye kungabakhuba bese begcina bekhuthaza abafundisi ukuthi hayi kabathule, kabafele ngaphakathi. Kodwa hayi, thina sithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokuchiseka, lokukhuluma akuzwayo ngelizwe lakhe.
Abe-NVH laba bathi bazoqhubeka bezikhuluma lezo ndaba eziphambana lombhalo kaNkulunkulu ngoba kuyikho okuvele kumele bakwenze njengokufunwa lubizo lwabo ukukhuthaza ukuthandana kwabantu. Abafundisi abakulomanyano bavela kumabandla ehlukeneyo atholakala eNorton okubalisa LA United African Apostolic Church, Christ Embassy, United Churches of Christ lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso evikela inyamazana eseziseduzane lokunyamalala emhlabeni jikelele e-SIT sukhangelelwe ukuphuma lesinqumo esokuba eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezingaba lentengo engamadola izigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$35 million dollars ngomvulo. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana John Scanlon uthi umhlangano walinhlanganiso oqutshelwa eJohannesburg okwamanje uhamba kuhle kakhulu kungakhathalekile ukuthi kulokufuthelana phezu kwendaba ezithile. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Scanlon utshela bezindaba ukuthi zitshisa phansi phezulu inkulumo zokuthi zilondolozwe kanjani inyamazana eseziphosa ukunyamalala.
While there are differences of opinion on some issues, what we're finding is a very good spirit. Ngoba nje
kulokwehlukana kwembono kwezinye indaba, amanxusa ahluza zonke indaba ngokuzimisela lokuzwana. Basebenze gadalala ukuze bavumelane la kwezinye inkulumo ezinzima ukuthi kube lesivumelwano.
Zikhona iziphakamiso esezenziwe ngamakomiti achiyeneyo kulo mhlangano. Sekuvunyelwene ukuthi inkakha zonke kungasabi lo muntu ovunyelwa ukuzithengisa loba kutholakala elezitho zazo. Idubela kwele South Africa litholakala entabeni ze Cape lona kusekelwe ukuthi kuvunyelwe ukuthi lingathengiswa nxa kucelwe imvumo yeSITs. Kusekelwe njalo ukuthi kuqedwe inkohlakalo kwezemvelo, ukusetshenziswa kwe-internet ekudaleni amacala kwezemvelo, nokuthi kwenziwe ucwaningo ngokuthi ngobani abakhwezela ukubulawa mahlayana kwezinyamazana lezi eziseduze lokunyamalala. Konke lokho ovunyelwene kumakomiti kusazovotelwa ngamanxusa onke akulo mhlangano andubana kwemukelo ngokusemthethweni njengomthetho we-SITs. Kakusibo bonke abathokozileyo ngokuqhutshwa kwenkulumo lezi. IZimbabwe sikubeke kwacaca ukuthi ayithokozi ngalabo abaqhubeka bevimba isicelo sayo sokuthi ithengise impondo zendlovu. INamibia layo itsho njalo, kanti iSwaziland layo ithukuthele ngalabo abaphikisa isicelo sayo sokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zikabhejana. Umphathindaba wezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Molewa uthi zimbalwa izinto ezingajabulisi abathile kulezi nkulumo. Uthi kulabathile abafuna ukusebenzisa imizwa ekwethuleni izinqumo kulokusebenzisa ucwaningo lwescience olwenziwe ngabethula izicelo. Okunye uthi bakhona abafuna iscientists ingenele emthethweni yokuthengiselana okufanele ilizwe ngalinye lizikhethele ukuthi lifuna isebenze njani.
The scientists cannot get into the domestic markets. We are not happy with the way.
The scientists akufanelanga igxamukele kuzivumelwane zokuthengiselana okufanele zenziwe ilizwe ngalinye. Asithokozi ukuthi bakhona abafuna lokho kwenzeke. Sisebenza nzima ukuthi sinqabele lokho njalo sikhangelele ukuthi akusoke kwenzeke.
Udaba lukhangelelwe ukuchisa kulazo zonke kulomhlangano ngolweZimbabwe olokuthengisa impondo zendlovu. Lulusaziland olokuthengisa ezabobhejane. Kodwa umnumzana Skalon uthi lezi zombili kuzaxoxwa ngazo amanxusa esevela chayo ngumoya wempelaviki.
Namibia and Zimbabwe, they want to take off the annotations.
Namibia le Zimbabwe zifuna ukuthi emthethweni wesaitisi kukhutshwe umugca obanqabela ukuthi bathengise impondo zendlovu. Lolu daba lona luzaxoxwa ngomvulo.
Zonke indaba ezivunyelwene kumakomiti kuzafanele zivotelwe ngokubili kokuthathu 2/3 yamanxusa ukuze zemukelwe njengomthetho we-CITES. Umhlangano lo okhangelelwe kuphela ngolwesithathu weviki ezayo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhla kuhlelo labesifazana olwe women's round table sixoxa ngodaba lokubotshwa kwabantu osokubhahile kulezi nsuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukutshengisela abantu bekhonona ngendaba ezehlukeneyo eZimbabwe ezigoqela isimo somnotho lesombusazwe ukungemukeli imali yama-board notes lokunye okunenginengi sokuyimvama elizweni. Lanxa abatshengiselayo laba bevame ukungena esitaladeni ngokuthula, amapholisa ahlezi ebahlangabeza ngodlakela. Umbuzo omkhulu ovame ukubuzwa ngabaningi ngothi kambe kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu. Abenhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development sebeqalise ukukhulumisana lamakhansili esigabeni zeMathebeleland agoqela akobulawayo eGwanda la kwamanye amadolobho inhlangothi abenhlangothi zempilo ezitshiyeneyo ngendaba ezithile ikakhulu eziphathelane lenhlupho ezibhekane labesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelwa umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Samukeliso Khumalo elengcwadi ecubungula izombusazwe engowebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Shepherd Dube, ukuze bahluze ukuthi kuyasebenza na ukutshengisela kungela kukhulumisana lo hulumende.
Demonstrations la ma-protest la ayenzakalayo iya long overdue, yinto kwakumele iyenzakale kudala, awukaze kwenzakale anyway in the world. Ukuthi there is an economic collapse and kungabi lama demonstrations and uhulumende nalowo okuswayo engakhishwa emandleni. Whatever zalo PFD 2008 ukuthi bengaphumi emandleni, abantu kwakumele bedemonstrate, but for one reason or another abantu abazange bedemonstrate. But it has always been a ticking time bomb ukuthi at one point or another kuzayenzakala ukuthi abantu bazavuka and people will have an idea of what they want. Now that we have got the demonstrations and they are happening, these demonstrations will not stop until such a time people have got food, people have got access to jobs, of which we are not expecting that anytime soon.
Makhumalo, ubona njani wena? Nxa sikhangele ngelihlo lowesifazane.
ngivumelana la yobaba ngini indaba le yama protest ukuthi ivele ibi time bomb bekuzayenzakala at some point in time. Then thina sithi sikhangele engagement as a way evisa efaka abantu kumatafula for discussion. We are saying that let's start from there and njabe njengathi abantu besifazana maybe singabe silayo capacity yokuthi sibe sigijimise ezitridini, but we are saying let's sit down and talk about these issues. But nxa kuyikuthi abantu baya discuss ama issues kungalalelwa, people are very angry and it will end up in protests. So we are saying that we don't want to ukuqinise sokufika khona hapo, let's engage. Whereby even as people are engaging, you can tell kuma dialogues la ukuthi abantu they are very angry. For instance, meeting at Desilay namhle Gwanda, omama bekhuluma ukuthi no, but lina alizake vele ke libize meeting to engage with citizens. And ama local leaders they said no, lina selibuye emhlanganweni ngenxa yokuthi wild sibize emhlangano, because elibuye sasilibize lingabuyi. But ufica ukuthi there is tension between the abantu abalidwayo la ama leaders. They have not taken time to have those dialogues and communicating with why izinto zisenzakala the way they are happening. Abantu bafuna ukutshelwa, bafuna ukuthi batshelwe why izinto zingayenziwa. People don't want to be taken for granted. So uzayifica ukuthi kuzagcina sokungama protest. So we don't want ukuthi kufike khona apho we're saying ukuthi let's have this government respond at both at local level and national level. Nxa kuyikuthi kulama problems, can they say them than ukuthi bethule instead sibabone bethenga izimota, living luxurious lives at the expense of the ordinary woman, the ordinary girl ongakwanisi ukuthi ahambe isikolo.
Baba Dube, ngiyababona laba abatshengiselayo. Kodwa ke imbuzo eminingi kwabanye abaphandle bathi bona kwenzakalani ke nxa selitshengisele langena ezitaladeni kwaba lobudlwamudlwangu, kwaba lokutshaywa kwabantu, kodwa lingahlali phansi likhulumisane lohulumende.
Kuba nesikhathi iperson ukuthi uyakhuluma, uzame ukukhuluma lomuntu, kufana lomuntu olesikweleti sakho. Ke uzamnenga ukuthi ngicela imali yami, ngicela ungenzele lokhu, ngicela unginikeze mhlakabani, lenze ama-payment plans, umuntu engayenzi wonke nala ama-payment plans. It's the same situation that citizens of the Mapo find themselves with ZANU PF. The government is arrogant. The government does not entertain among cries abantu.
Yeah.
The government does not want to talk to the people. But if you go as an ordinary citizen, you see, I tell anyone, anyone, you will not be able to see the person because they will ask you, who are you? So even if we say it's like our organizations or think tanks or analysts, citizens who come to the government, they are not willing to listen.
Yeah.
And that will give birth to a counter end if also people do not demonstrate against that. Because if we are saying a government, we are not only talking about this Zanu-PF government. We are talking about government to come. So
yes,
the view of the people of Zimbabwe, you could have communicated in precedence, and they want to set the record straight that you are there in political power not because you are born royal or there is something great about you, but you are there as a mere representative of the people.
Makhumalo, imbono yakho kakwenziwe nike kuyiwa phambili.
Njengoba sesiqalisile into zokuxoxisana lama elected leaders ethu, let's continue sixoxisana labo, let's continue laba abakwanisayo labo ukwenza whatever they can do to get the attention of the government. Let's move forward. We need to get a government a better than this. We deserve better than this.
IsiNdebele Makhumalo.
Ngithi sixoxisane nini, sikontinue sixoxisana lezi nkokheli zethu ngenxa yokuthi sithi thina kungangcono ukuthi we deserve umbuso ongcono, ukuthi sibuse kangcono ngabantu bona laba abasibusayo, batshintshe imbono yabo, babone ukuthi babekwazi ukuthi bona bakhona ukuthi basikhokhele, hatshi ukuthi bazenzele intando zabo phezulu.
Ye Dube, elokugcina,
i-government must step up or ship out. Ngabe ngasakwanisi nomoyekile ngoba isimo asilanga kuhle lapha eZimbabwe, and going forward as organization that is still a continuous sizama ukuba nenga, sizama ukukhuluma labo.
Umnumzana Shepherd Dube ucubungula ezombusazwe njalo ngoyibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube obekhuluma endawonye lo mqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labesifazana, a Women Institute for Leadership Development, unkosikazi Samukeliso Khumalo. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Isifundi se University of Zimbabwe sibotshiwe lamhlanje ngemva kokutshengisela ekolishini leli lapho uMongameli Mgabe abegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.